Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 15/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongo wejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukucherechedza utongo wejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy. Munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti zuva reInternational Day of Democracy mukana wekusimbisa kukosha nekuchengetedzwa kwekodzero dzekuti vanhu vataure vakasununguka. Masangano akazvimirira achishanda akasununguka uye kuchengetedzwa nekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pasi rose. VaGuterres vayambirawo kuti kana artificial intelligence ikasashandiswa nemazvo inokwanisa kukanganisa utongi wejekerere. Zuva iri riri kucherechedzwa apo munyika muine kuchema-chema kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kuti hurumende iri kushandisa chisimba. Asi hurumende inozviramba ichiti munyika hamuna kumbunyikidzwa kwevanhu. Asi mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuti nyika izonzi yave neutongi hwejekerere. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yedemokrasi inyaya inokosha especially kunyika kwedu kuZimbabwe nokuti inoinvolva kuremekedza kwemainstitutions ehurumende anosanganisirawo atingati judiciary, anosanganisirawo parliamenti, executive zvekare. Ende kuonawo zvekare kuti mabumbiro remutemo rachengetedzwa vachitadzawo zvekare atingati pachirungu maintenance rule of law. Saka kana vanhu vachipokana nezviri kuitika kuZimbabwe vachitaura kuti hakuna yatingati iyo demokrasi zvinhu zvisingave zvisingashamisi.
Chii chinofanira kuitwa neZimbabwe kuti vagosvikawo pakunzi aiwa munyika mane utongi wejechetere?
Zimbabwe chekutanga kuremekedza bumbiro romutemo ende kuremekedza kodzero dzevanhu. Iko zvino tinoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya nyanya kana vanhu vachida kupokana kana kuda kudemonstrata mumastreets kuZimbabwe zvinhu zvinototadzika kuti zviitike. Ende uyezve yatingati force inoitwa nehurumende kana vachiita counter kutaka zvekare kuZimbabwe kuti pane vanhu vanonga vachipokana nezvekare zvinoitika hurumende kana vachi ita tikati counter ma demonstrations kana counter tikati massive liberties anenge achiexpressa nevanhu mumiro yetemo. Zvinhu zvinova tichiita kuti vanhu vazoona senge hurumende isingaremekedzi atingati mafundamental freedoms ari mubumbiro remutemo. And zvichitaka zvekare zuva iroro reinternational democracy izuva rinokurudzira atingati mahurumende ari pasi tirese kusanganisira Zimbabwe kuti yaremekedze mitemo yavo yavakagadza munyika mavo, yaremekedze mitemo yavakasainawo kumasangano akaita sena United Nations ayo anoita kuti vaumbiridze yatingati culture yekuti vanhu vave vari vanhu vakasungunuka, kuva vachibatsirawo zvekare kuti iyo culture yedemokrasi kuti iwe inoenda mberi, kusanganisirawo zvekare kuti paitwe atingati free and fair elections anoita kuti vanhu vave ne pride and the confidence kuti iyo institutional democracy inoshanda pakutonganyika.
Tinoona iyo hurumende inoti iyo aiwa ivo vanotoona kunge vari kutonga neutongi wejechetere, asi vanoti ivo vamwe vanhu vari kuda kuvarwisa vavanoti madetractors ndivo vanoti ivo munyika hamuna utongi wejechetere. Munoti ipapo
zvinhu zvavanenge vachionawo nedivi ravo ravanenge vachiona sevanhu vari kutonga. Nekuti chatinoona kuZimbabwe inyaya yekuti hurumende kunyanyanyanya iyo iripo iyi hurumende isingatereri vanhu. Saka zvainenge ichiti iri kuita zvinhu zvainenge ichimboti iri kuita chero nangwe vanhu vachipokana nazvo. Iko zvinotitarisa kumajere kwakanyanya wanda vanhu vari kupokana nehurumende kana vanhu vari kuzama kuda kuexpressa atingati magrievances avo kuhurumende, but chaanosangana nacho kusungwa kana kuabductwa kana kuurawa sezvatikuona zvekare kuti iko zvinoti nevamwe maactivists so achiri kushayikwa akaita sana Itai Dzamara hurumende haisina hanya nyayo kuti vaoziwo kuti vari kupi. Zvinhu zvisingatarizi kuita senge hurumende ine hanya nekuda kukumbiridza yatingati democracy.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza, avo vanoti munyika mune utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti demokrasi hazvirevi kuti vanhu vanenge vapara mhosva havasungwe. Zimbabwe inyika inochengetedza kutonga kweguta ruzhinji uyezve kutonga kwejechetere. Inyika yakarwira demokrasi, yakatoenda kuhondo kuti demokrasi inge ichipraktizwa muZimbabwe. Saka hurumende ZANU-PF haina chikonzero chekutyora mapazi edemokrasi, nekuti ndozvavakanofira, ndozvakafira hama dzedu, ndozvatakadikitira nekubudira ropa kuti nyika ibvumirwe kuva nerutongo rweguta ruzhinji, rutongo rwejechetere. Saka Zimbabwe haiwanikwe pakati penyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Uyezve tofanira kuti kana takaziva kuti kusungwa kwevanhu vanenge vapara mhosva hazvirevi kuti kodzero dzavo dzatyorwa, vanozoendeswa kukoti. Dare ndorinozoti aiwa vane mhosva kana kuti havana, asi prosesi yekutanga ndeyekuvasunga inoitwa nemapurisa. Dai pane ari kuti ndakasungwa handina kuzvika kudare ndingadai taita apa nedzvinyisirwa, asi munhu wese anosungwa anopedzisira apinda mudare. Dare harizviudzwe zvokuita nehurumende. Saka vanhu vanenge vasungwa vese, vamwe vacho vanenge vasina mhosva, ndozoratidza kuti aiwa nyika haisi kumbunyikidza iri kuita zviro kwazvo zviri pabumbiro remutemo wenyika, bumbiro remutemo webato riri kutonga.
Noona Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi vachinzi ivo vanofanira kugadzirisa nyaya yerule of law kana kuti nyaya yeutongiwo iwe jechetere. Munopaona sei ipapa?
Ndonyaya tikurushana nayo mazuva nezuva muZimbabwe kuti aiwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvina maturo zvechokwadi. Vakatemera zvirango izvi vanhu vane chavanoda kubva kuZimbabwe, chavari kunyima, vari kuda kupindawo muZimbabwe vaidzvinyirirewo, asi nekuti vari kurambidzwa vanofunga kuti kana vakambunyikidza Zimbabwe nekuitemera zvirango, vana veZimbabwe vachanzwa nzara vosimuka vaorwisa hurumende yavo. Ari chokwadi ndechekuti aiwa even United Nations yakaramba kutitemera zvirango. Tine zvirango neEuropean Union neAmerica. Hongu kune vana veZimbabwe vanopikisa hurumende, vanoda kuti chese chinogona kuisa hurumende pasi vachimbundire kuita kuti hurumende iwire pasi iye vagotonga. Ndo vanenge vachipeshedzera mheshe mukono vachiudza dzimwe nyika kuti munyika medu hamuna utongi hwejechetere. Saka izvazvi ngativhundutse nekuti vari kutemera mizvirango izvozvo naivowo vari kutyora mitemo asi nekuti ndovane simba ndovane mari hatina zvatokwanisa kuvaita iko zvino asi rimweni zuva gava richadambura haro musungo.
Asi pane chakaipa here kuti nyika igadzirise nyaya idzodzi dzakadai sekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe kuti vapinde pane zviri kudiwa nepasi rose kuti munyika muve neutongi hwechechitere?
Chinhu chinogadziriswa chinhu chinenge chakatyo kana chakamina. Isu tiri kuti nyaya dzeutongi hwechechitere, nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe hadzina kuminama, hadzinotevedzerwa. Saka hatigadzirisi chakagadziriswa kare. Asi kana pane pange kana kuti parimwe rutii ruda kukwenenzverwa, hurumende yaedza nepainogona kuti tinongedzerai pamunofunga kuti apa ndo pari kubaya tibvise minzwa iripo.
Avo vanga vari nhengo yebato rezano PF vamasimba Mavaza vachitaura neStudio 7 vari kuBritain. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Pride Kawara avo vane studio yavo inogadzira mimanzi uye vachimaneja vaimbi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvanhu zvakaoma kubva katika tanga. Even nanhasi zvichiri kurwadza. It's not an easy journey. Nekuti ndakatanga zvemusic management when I was in form 2. Kuma 2012. Ndo pataitangawo nevamwe vaimbi vanga vachasimuka muruwa. Nekuti by then ndaigara kuruwa. Saka pane vaimbi vanga vachasimuka ikoko kuruwa. Saka ndaingoita zvekutera mastudios. Ndichitsvaga talent mumastudios. Ndakazosanganawo nana Vanchoga nana Dobadoni. Ndo kwavaigara ndikashanda nawo. Saka kushanda kwandaiita pesapa since music is my passion ndaingoshanda nchingonakirwa semufana uchinakirwa ungoti I'm just helping. And ndaita zvemanaja maaccounts ana Vanchoga ana Dobadoni masocial media handles. Saka was just helping nchingonakirwa.
Zvadaro chii chakazochinja?
Saka 2019 ndona shanda na Vanchoga pandazona mukomana ndiri kumanejera maaccounts ake vandiri kumaketira zvinhu zvake acto trender ndopandazotanga kuzotreata music seriously. Ndakuzotanga kunyatsisa time yangu yese kumusic. Ndakuzoti music inotobhadhara kai. Saka ndakashanda naye kubva ma 2012 ndokuma form 2 kusvika 2019 pakazotanga kutrenda mulockdown nyamuya ndaishanda naye. So haasi Vanchoga chete vandaishanda naye, ndaishanda nevaimbi vazhinji. And so mama challenges andingazotanga kuzosangana nawo ndakushanda nevaimbi vakawanda ndekuti unoona paunenge uchishanda nevanhu ka nemanager mastudios nemastudios andingashanda nawo vakaita sana Rare Music ana Beat Company. Saka unoona paunenge uchimaneja like those studios paunenge uchimaneja nevamwe vaimbi they don't take you seriously. Vanonga vachiti management oright havakochise management. Ndo saka uri kuona even now vaimbi vazhinji havana management vanongozviitira zvinhu zvavo nekuti vanoona kunge management isina basa. Saka iwewe unongo chinongwa sesina basa.
Makabva madii kuti vamwewo vakukoshesei pabasa ramunoita iri?
It's last year ndopandikazo ndapedza chikoro last year ndopandikapedza ndaita degree media ndapedza last year in December. Pandazobatanawo na producer anonzi Dr. Blakes tangobatanawo vatangovhura studio tikavhura inonzi Atwood Music. So kubva last year kusvikawo up to now aiwa ndiri kuona pane big change. Vaimbi vakutorespecta kuti aiwa Poskavara one studio yavo yavanoshanda na Dr. Blakes wana kutotanga kutorespectawo kwamudzawo maideas akutoteka those ideas kuti anenge achitaura munhu ane studio ane record label non Attitude Music.
Izvezvi pakugadzira mimhanzi nde vapi vamwe vaimbi vamunoshanda navo pabasa renyu?
Vatinoshanda navo vari under our record label tina Badman Kuso iye Dr. Blacks wacho is also a musician. Saka inini kusaidi kwangu sa manager ndinge sto manager besides zvibizo kuti is my partner studio, but kusaidi kwangu ni sto manager is also a musician. Saka pano Dr. Blacks, Badman Kuso, Moka Makanika, Teachers, JTG ndo vaimbi vatiri kushanda nawo izvezvi ku Attitude Music.
Vamwe vechidikiwo vangada kutevera mutsoka dzenyu ndeapi mashoko amungada kuvasiyirawo vakateerera chirongwa?
Tinoona magekeits akawanda valose focus because of madrugs. Tine vataitoziva kuti uyai gona bora zvisingaiti, and vanewo tanataka tovataisira kuti for the next 3 or 4 years to come vanenge vakutotambira kueurope chaiko, but mukasangana nawo nhasi unogona kutobuda musodzi kuti ndiye munaigona bhora uya here. So chanonyanya kukurudzira magetto yuzi kusiyana nezvinodhaka.
Kwanhasi togovera pano manzwa hurukuro yataita nava Pride Kawara, avo vane studio yavo inogadzira mimhanzi uye vachimaneja vaimbi. Ndinokutendai vateerere kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum muchachipiwa na Evans Zininga West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinoku chingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari na mudzidzisi Washington Taruvinga vekusarauru kumasvingo vekereke yaJesu. Mudzidzisi makadini, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutipe shoko ranhasi.
Ndinokutendai nhasi kustudio 7 mukoma Zininga. Ndokukwazisai mose pasirese munoteerera shoko ramwari nestudio 7. Nhasi ndine nyaya yandakabata yandinoda kuti tidzidze ine chekuita nekunyengetera. Nekuti vanhu vazhinji vanonyengetera Mwari, but minyengetero yavo haisviki. Saka regai tingowana rugwaro ruchatibatsira, ruchatigaidha kubva kubhuku yaGenesis chapter 25 kubva pavhesi ya21. Regai ndichaverenga. Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nokuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Ribeka mukadzi wake akava nemimba. Urikuona nawo mudikana kuti tiri kuwana panapa kuti Ribeka akanga asingakwanisi kuva nemwana, but zvinhu izvozvo zvakagonekanwa kubudikidza nekunyengetera kuna Mwari. Zvoreva Isaka pakunyengetera kwaakaita kuna Mwari ndokwakasakira Ribeka ave nemwana. Kune simba mukunyengetera kuna Mwari. Kana tikaenda kubhuku yavakorose, tinowana muapostora Pauro achitsanangurira hama dzekuvakorose, achivatsanangurira nyaya kuti mutinyengeterere pana chapter 4:3 dzavakorose, achiti mutinyengeterere nesuwo kuti Mwari atizarure mukova weshoko. Kureva kuti kunyengetera kune simba. Tikaenda kubhuku yamabasa chapter 12, tinowana Peter achinyengeterwa nekereke. Tikaenda kuna second vatesoronika chapter 3 kutangira pavhesi ya1, Pauro anotaura achipa kupedzisira hama dzangu tinyengetero chishoko ramwari ripfuure richienda kumberi sezvinoitwa ukwenyu. Tikaenda pana chapter 14 dzavakorinde, tinowana pavhesi ya13 Pauro achiti kana kune unotaura nendimi ngaanyengetere kuna Mwari kuti akwanise kudziinterpreta. It means prayer, muprayer there is a power mukunamata Mwari, mukunyengetera kuna Mwari. Saka inini manje ndine nyaya yekuti vazhinji vanoti munyengetera but power iri hatisi kuriwana. Tinonyengetera but zvinoita hatisi kunzwika naMwari. Chii chiri kuitika? Hama yangu, rega ndikutsanangurire kuti hazviitike kuti munhu ukava nefoni yako ine moto Ine network, ine SIM card reactivated. Kana usina ATM, there is no communication between you nemunhu unoda kutaura naye. Rekonekiti rakaisa chimwe chimu chinoti sori ndine urombo. Namba dzamajairaidzi hadzina mari. Kureva kuti kunyengetera manje uri kufananidzwa nemunhu anenge achisa airtime mukati make kuti ukwanise kutaura naMwari. Uye kuti iwe utaure naMwari iwewe unofanira kunge une SIM card riri valid kuti ugozokwanisa kujusa airtime inoenderana neservisi yauri kuita. Saka tichiti munhu anofanira kutanga aponeswa kuti agozo kwanza kunyengetera kuna Mwari. Haugoni kunyengetera kuna Mwari usina kugamuchira shoko raMwari rezvokwadi. That one hazvigoni kubuda. Ndosaka vazhinji vachinyengetera vachiti hatinzwike naMwari. Unofona seiko nefoni isina airtime? Wonyengetera. Saka Paulo anoti ndiri Jerusarema ndakanga ndichinyengetera ndiri mutemberi ndikaita sendobatwa nemweya ndikamuona Kristu. Achinyengetera ndopaakaona Kristu. Saka pana chapter 10, 13 ndopanobvunzwa kuti vachagodana sei kuna Mwari kana vasina kuponeswa zvakanzi. Vachaponeswa sei kusina muparidzi. It means kunofanira kuwana muparidzi zvakanzi. Vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Kureva kuti panofanira kunge pane connection kana vanonabata vadzimu havangomuki makuseni vachitotora doro nemazita madziteguru vachidira pasi. Pati vanofanira kutanga pava nemudzimu unotanga kumukira kune munhu. Sezo kaburuka mweya paPentecost, padere Pentecost. Mwari denga kutei zvakanaka. Ndichanyengetera baba muzita raJesu Kristu. Ndinovanyengetera vese vanzwa shoko iri kuti vakuzivei Mwari, musunudze moyo yavo nenzere dzavo kuti vakuzivei, vatendeukere kushoko reupenyu husingaperi. Muzita nemuropa raJesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
Tinotenda mudzidzisi Taruvinga nechidzidzo chanhasi. Vateereri nemiwo ndichikutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya patichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero kwanhasi. Togumira pano ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kushushikana zvikuru nekushayika kana kudzikira kwezvibodzwa mumakundano enhabvu yepamusoro munyika eCastle Lager Premier Soccer League pamwe chete nechikwata chenyika chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kubva muna 2011 apo Premier Soccer League yakasandura zita kuve Castle Lager Premier Soccer League, hapana mutambo wemuno ati asvitsa kana kudarika zvibodzwa makumi maviri kubva mumitambo makumi matatu nemina. Gore iroro Rodri Mtuma aitambira Dynamos ndiye akapedza ari pamusoro pazvibodzwa mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvina chete. Mwaka wapera wa 2023-24 William Manondo weCapes United akapedza ari pamusoro aine zvibodzwa gumi nezvinomwe chete mwaka wese. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo vatambi vakaita saPeter Nyama, Moses Chunga, Sheki Tauro, Gift Mpariwa, Adam Lovu, Maronga Nyangera naZenzo Moyo vaikanda zvibodzwa zvaidarika makumi maviri pamwaka mumwe chete. Muna 1970 Peter Nyama akakanda zvibodzwa makumi matanhatu nezviviri 62 mumwaka mumwe chete apo aitambira Chibuku Shumba. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga nde Moses Chunga weDynamos muna 1986 apo akakanda zvibodzwa makumi mana nezvitanhatu 46 mumwaka mumwe chete wenhabvu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mazuva ekare vatambi vaitora nguva yakareba vachiveza tarenda ravo rekukanda zvibodzwa vachiri vadiki kwete zvave kuitika mazuva ano.
Taka kura tijitambare ya taiti weshe borare msiriti zere. Asi esnezia, pekutambira pacho nandare. National team inonotambira kune imwe nyika. Esnezi kova dik ala. Atina ma facilities ya kutewa vana. Tite sharpen our skills.
Aimbotambira Kamuzuma United ne Fawon. Shepard Saizi. Anoti, niyayo kushayikuwa kwejubozwa munandare. Inyaya inoda ugaziriswa ne chimbi chimbi.
Kama Billard is a midfielder. Aka mbuda 7 games asika tambi. But Azoga is a joint top goal scorer. 10 goals. Nema strikers. Saka chatukita mu as a coach. Ndini ni as a coach. Nifano kusia basi.
Nengo, ye Warriors Friends Club. Vati nashe mseti. Vanoti, Zimbabwe. Haisisina vatambi. Vane hashane gede. Vakaita sana Shekman Tsauro.
Hatisina vanu vane tingati rude here kana kutoti vane hasha negeti sezvaitika kare.
Nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Darlington Musabayana vanoti panofarira kuita varairidzi vanoshanda nenyaya yekutsvaga zvibodzwa chete.
Mapana anozvimama makocha emastrike aya ndino moto anovanozvipa papa professional language vadivavo ndo vatinoda ivavo.
Zvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zvine varairidzi vakadai vamuseti vanoti zvikwata zvemuZimbabwe zvinofanira kuteedzerawo tsika yekupinza basa varairidzi vakadai.
Tofanira kuva tine ma murongerwo seanoitwa kune dzimwe matimu ekutoti pane vanhu vaigohwesa vatoti mastrikers iwavo vauyewo kutimu kana vari kudhanamosi vanotorawo chivhitarisa ivagohwesera gore iroro.
Asi kune vamwewo vanoti chinogona kunge chiri kuita kuti vatambe mberi vasanwise zvibodzwa zvakawanda inogona kunge iri nyaya yekuti vatambi vekumashure kana kuti defenders vabwe kukwanisa kuvhara magedhe zvakasimba kudarika vatambi vekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere reInternational Day of Democracy, vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukuchengetedza utongo hwejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku-15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
From City Hall of Spain, a transport you would buy a Konemkasanjera, which is 20 kilometers on Old Wanda Road.
Umzali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba se-Premier Soccer League kanye laku-Division 1.
Into engayitshela abakhulayo secret ukuthi bengabambi njengoba lemba nje ama-drugs mina ngifuta kunatha kodwa mina intonga nathi ongabhemiyo so ngibona kwansebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe ubuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko esizwe sikamthwakazi, sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwaphana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe, ngahamba nami kwaphana ke njengoba uyakumbona mina ke ngabe sengithintile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwelikamthwakazi okwesiNdebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokhe singajabulisanga kakhulu sithi thina umthakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli impela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonisa isizwe esikuso thina esingamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamachishi kwakulebutho kuhamba njani nesintu ubukhona babo ngoba siyasibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo.
Amabutho ahlukeneyo ukweqe lwalukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amachichi gaye ngezekele impela isibalo kunamachichi avelela kubotsholotsho amachichi avelela ePlumtree amachichi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamachichi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthuthwe kwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenwala eyayiyo eyayisiba nezigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi umzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhotha yathama mhla ka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhla ka 5 September or xa umhla ka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo beneliso ukuthi bathi kwaqa laba semsebenzini siyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuxoxa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa
akona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu so kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa ugubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kamzilikazi Cultural Association kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sivisivile ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikuyini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources ayabedingeka lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from esithi wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wenxwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko.
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko ngikhulele emgenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane so into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level elunye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwazo ngaphuma futhi nonkamisa A-level mpela 5 points so aba umuntu nje othanda usiko nxa ngikhula nje sasidlala laphana emadaleni sidlala uthaka laphana sigijimisane mpela siyifaka amasaka lapha sifunza lemkhonto lamahawu sidlalisana laphana into umuntu akhule ethanda usiko leculture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi kubhidlizwa amabomo usiko lusulu kukhanye mpela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi kungathi kuyaxegaxega into enjalo iyacina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-Village 9 ANC. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakhathesi ndi 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetshontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha ningakhangela abaningi lapha ensiza engafika kugrade 7 abadala basebekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo labantwana sebeswela even ama-project abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane lalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona ibona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima icine esesiyayenza emncane ngendaba zokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kula ngibo but mina ngokubona kwami mbona ngani yabe kuthwakule imisebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi konoko
ni okunye okubi osokubangelwa yikuselakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona ngabhema ama drugs abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa ikhonoko ukuthi imisebenzi akula ngoba ma kulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongule something oyenzayo amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuthi alimaze umuntu mbu ugamula umuntu ngebhemba angekho ukucabanga ngoba uyabule something oyenzayo ukwazi ukuthi ngento leyo uthona uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right
icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo
sicela uhulumende ebesincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe something esiyenzayo like ezama-youth kube lama-project amaninginingi atshiyeneyo ama-project anjengokuthunga njengokufuya inkukhwa njengokulima maningi vele ama-project esingawayenza even ukufundela amanye ama-course for free o-building wathi wathi behambe bengena ngezindawo kube lani le mfundiso ebakhona umntwana lo mntwana abe le-choice yakhe azikhethele wonke ama-youth abe elesifiso esinjengesani azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza kungaba le zinto eziningi eziyenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhuyana ku-easy ngibona ngani even yena upresident ukuthi uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise noma kungaba le dona elingafisa ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye isayizi yami ngingakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe nekusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from kuhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ikakhulu abadala bathi hatshi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza ngimfundiso abe suka layo ekhaya le mpilo yakhe ayiphila ngibo ngoba liyabona ukuthi namananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza yikuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo babe bemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ensiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutaboka Ncube
siyabonga taboka ngesizwe ezokholo
sangana kuhlelo fuselela umoya igama nguntungamili nkomo namhlanje silofundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu Jehova wethu ukubana uvumile ukubana thina isaphila silizwe leli lizwe lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla ukubana silizwe angazi angitsho kabi abanye ingxenye yikulizwa kokugcina leli lizwe lanamhlanje leli ilizwi esihlangane lalo kuvuselelwa umoya sibehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1-4 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa 2 Keba bubi benu kunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho memeza ngolunga akakho wahlolela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi izihlobo zenkosi ezithandekileyo sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engingathi ngokwabafokazana kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso yikuthi labo abasikhokhelayo njengoba ngitshile obaba yibo kumele bakhokhele emagumeni kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubomama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba abantu balalele bathi sesiza kuzwa okuza sisiza kodwa bezwe amanga ahamba ngenyawo uNkulunkulu kube sengathi kakho kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga entshonalanga enyakatho kanye lezansi abantu badinga indlela ukubana bakhulule ebunzimeni lobo njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga laba abaphansi baza kwenzani ilizwe libhekane lendlala ilizwe libhekane lokoma ilizwe libhekane lezinto ezinokuswelakala kwemisebenzi kuswelakala kukagetsi kuswelakala kwamanzi izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nanti udubo lani luyalubona kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo kungatsha ezithiyene usukela phansi kusiya phezulu uzwe umuntu esitawula mntu abulawa yindlala ayisilo qiniso lelo kungakhulunywa uze umuntu ethi senze lokhu lalokhu lalokhu kodwa phansi kakubonakali unjengobaba othi ebantwaneni bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki lizasutha bayasuthana abantwana ungasukumanga wayasebenza ubaselele ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho uNkulunkulu uyakushaya indiva usuphendula ukuthi uNkulunkulu akekho kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi wenze izinto eziyizo uzelule isandla sakhe avule le ndlebe yakhe alalele imithandazo yethu asikhuleke nThixo engcwele sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intathelisa indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Maso uqala udlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgqoqo primary school eselokishini lenkulumane kobulawayo njalo usukela lapho wadlalela iqembu le-Highlanders labasakhulayo.
Ngathi ngisemgqoqo ngasengiqala ukuyathrena kuma-juniors e-Highlanders amanda 10. Ikho ngaqala khona kuma-juniors e-Highlanders ngangikhotshwa ngu-Ali Papa Dube under 10, under 13, up to under 15. Ngamuva ngawu-Restars upapa lapha ngamuva khona esikawu-Restars.
Umase uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Sadlala itournament okuthiwa yi-Chom Kings. Blue Province yadliwa ku-final yeHarare Province. Yayinabogogebele o-Evans nangayinabo-Colmore, Stanford, Mube, ozibanayo bandira, ile-Trevor Pierce. Mary Mobile Ndlovu. So ngaba I play tournament kwa ngathola khona scholarship esokuya eHarare eAgatashinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa nguDr. Regis Tsenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama Twins oPeter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika oElvis Meleka, Edward Sadomba yabanye nje engawakambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu leAgatashinet Soccer Academy uMasuku labanye bakhe bebefunda esikolo seLord Malvin esendaweni yeWaterfalls eHarare, so naye sahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha iCoca-Cola Cup esayidlalela eKadoma, siLord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia, lapho ezahlangana khona Lady Lux of Kennedy Mwene. Bedlalela iZambia ama-national team schools oyemalawe bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya, kwaba nzima kithi atho 14 saba ngunumber 3. But replay of the tournament yavela kithi u-Elvis Meleka logi goalkeeper of the tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
UMasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1. Kuthe ngo-2008 uTsenga esetshiye umdlalo wenguqu, uMasuku labanye bakhe basuke beyisitshiyagalombili besiyadlalela iqembu le-Shooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Ngahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msalat, Elliot Matika, kocha Mike Matsivanyeka. Uye wesukela athi ku academy, so wayonga still coach khona ngale. Sasi 8 and sonke si 8 sadlala first 11 ne Shooting Stars. After 2 years awu motivation, andala awu motivation 2010. Apo esathatha khona league as a motivation team.
Iningi labadlali akhule labo kudala bathatha umhlala phansi, njalo uMasuku uthi okubangele ukuthi adonse isikhathi eside kangaka edlala kuze nalaphezulu yikuziphatha.
So from 2008 up to 2023 is secret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ifit into enzidlayo ziyahambelana lento engiyenza umsebenzi wami. Yini into engayitshela abanye abakhulayo secret ukuthi bengabambi into ezifana lembanje ama-drugs. Mina angithi uthi akunatha, kodwa mina anathi, umuntu onganathiyo ongabhemiyo. So mbona kwanisebenzela lapho.
UMasuku uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1987, njalo ukhulele elokitshini leNkulumane. Amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHowmine, Bulawayo City, Talent Vision kanye leNdoni Sakusa. Uthe ngemva kokuthatha umhlalaphansi wabhekisa amabombo kwelengi landi, njalo uthi uyake ihlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kweleZimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Mzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu, odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms, ehamba lama Golden Ladies, bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Ni nama Golden Ladies bacela bese eMzansi. Yena ke inzalo yaseMandebeleni.
Ndofu ndabuka phansi khona le ematopo ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater. Mase ngikhulile ngasuka ngayi South Africa kula engihlala khona, enjalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa. Irekhoda ngubaba uDenchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda waseyashona. Ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya, uMoses Ngwenya, the Black Moses weSoul Brothers, ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Iwalala Wasala, ngihambe khaphwa ngubaba uFred Gwala, uMadamara Choman.
Lapho wagcina ezimela yedwa kwezomculo uKhanyi.
In 2021 I decided to open my own group, to create my own group actually. So igroup yami ngayibiza ukuthi yi-Golden Ladies, ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malenzi then no Aida yayizinto bengihamba nazo ku Golden Ladies sasinama albums amathathu si Golden Ladies ngingasabaleli ngiyi 1 mina
Ninamweza chiza sumana Sengflatila sesipuma kanje ke Ngino kanyi Asnachewe gita njala ubatele Abalele kutipa hontola ngapu mtulo wenu Njali wenge kumana na wenjani
Ama albums la aya tola gala online You just google or download Kanyi Golden Rhythms featuring Golden Ladies Uzitola zonke ngomo zifunayo Yes, then wafuna kusibuka in anything sikhona si available. We are WhatsApp ku 0027718242706. Siyanithanda sicela ni support and sithanda ukubonga kimi lonke seni supportile ngoba siyibonile ujinjo kakhulu. Ever since singaba ne Golden Ladies everything just changed. Siyanithanda love and peace. Mwah.
umdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies wona abasanda wethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi bakhala abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulombuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuze phatha kwakhe ngemfanelo yikho ukuvangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1 selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.